Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 2 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vari kunyanya kutora zvinodhaka havasi varume chete sezvatinosingonzwa zvichitaurwa, asi kunyangwe nevasikana nevanhukadzi vari kutorawo zvinodhaka.
Sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kuri kuramba kuchikwira munyika.
Paifanira kunzi kambani iyi ibva yatonzi haichadiwi munyika muno, nekuti yatoratidza kuti haisi kambani inotedzera mutemo. Kambani yakangofanana nemunhu, it's a corporate citizen.
Kambani yekuChina yeLabenmon Investments inoudzwa kuti ibude mudunhu remutoko uko yange yava kutanga urongwa hwekuchera matombo.
Apa chakudya ndechekuti vaTrump vachaenda kumatarezi mhosva, and vakapomerwa nyaya yekando rakabata vachinzi vanei mhosva, inyaya yekuti vanokwanisa kupikira kana kugara mujere kwemakore anokwanisa kupfuura 20 to life imprisonment.
Muchuchusi anokosha vaJack Smith vanopomera vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mhosva ina dzine chekuita nekuda kupidigura zvakabuda musarudzo dzegore ra2020. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kuri kuramba kuchikwira munyika. Vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano iri vaKnowledge Mupembe vanoti vanhu vanoshandisa zvinodhaka vanosanganisa vakomana nevasikana vechidiki, madzimai nevarume. VaMupembe vanoti pane zvikonzero zvizhinji zvinoita kuti vanhu vashandise zvinodhaka. Ngatinzwei VaMupembe vachitsanangura.
Tinoona kuti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika riri kuramba richiwedzera, kunyanya pazera revechidiki. Tingati kutotangira kuzera rema12 years kusvika kuzera rekuma35-40. Vari kunyanya kutora zvinodhaka havasi varume chete sezvatinosingonzwa zvichitaurwa, asi kunyangwe nevasikana nevanhukadzi vari kutorawo zvinodhaka.
Chikonzero chikuru chiri kuitisa kuti vanhu vashandise zvinodhaka ndechipi, nai VaMupembe?
Zvizhinji kana kuti zviri kukonzera kuti vange vachitora zvinodhaka zvinhu zvakasiyana siyana. Ende tikabvunza munhu kuti ingava mhaka yei uchishandisa zvinodhaka, anokuudzaiwo mamwe angava mareasons ekuti wai wari kushandisa zvinodhaka, sekuti vamwe vakafoira kuzvikoro, vamwe vari kushayiwa zvokuita vasiri kuenda kumabasa, vamwewo vane zviri kuwanetsa mudzimba uye muwanano hazvisi kufamba zvakanaka, kwoitawo vamwe vanofurirwa neshamwari kuti vapinde mukutora zvinodhaka. Saka zvinhu zvose izvozvi zvaita kuti uwandu hwevanhu vanoshandisa zvinodhaka hunge huchiwedzera. Asi pamusoro pazvo tiri kuona kuti utano ndo hwanyanya kukanganisika, kunyanyanyanya kune vari kushandisa zvinodhaka nenzira dzisina kunaka. Vamwe vaakutoita kakurasika njere uye pakuta kutapurirana kwezvimwe zvirwere zvemuropa kuburikidza nekushandiswa kwetsono kana kuti manidhozi nemasirinjisi pakuzvibaya zvinodhaka munyama dzavo.
Zvinodhaka zvinonyanya kushandiswa ndezvipi?
Zvinodhaka zviri kunyanya kushandiswa munyika zvazvino zvinoti mutoriro uye inonzi Chrysometh pachirungu. Ndiro drug kana kuti chinodhaka chanyanya kushandiswa pari zvino. Zera riri kunyanya kushandisa chinodhaka chatinoti mutoriro. Ndiro zera riri kubva paage ye 15 years kusvikawo ku 35 years. Ndo pari kunyanya kushandiswa mutoriro, asi kunewo zvimwewo zvinodhaka zviri kushandiswa sezvatagara tinongoziva, zvakaita sana mbanje, koitawo bhurongo, mushonga wechikosoro uye unonzi kodheini, kozoitawo mimwe mishonga yechikosoro isiri bhurongo asi iine kodheini. Tichitarisa kune vaya vanogara mumastreets atinoti mastreet kids, vari kunyanya kushandisa glue, asi iyo mutoriro uri kunyanya futi kuwanika imomo mune vanogara mumigwagwa. Zvakare kune zvimwe zvinodhaka zviri kutorwa pamapamba anopfekedzwa vana vachiri vacheche vaya. Vanotora muto wacho hamheno zvavanobika wogadzira, muto wacho ndiwo wavanozonwa unozoita kuti vadhakwe. Saka zvose izvozvi zviri kuwedzera pane huwandu hwezvimwe zvinhu zvinodhaka zvakaita sana doro riye risiri pamutemo rinonzi illicit brews, rikudedzwa chinzi tumbwa kana kuti mukozodo, kana izvozvo zvese zvimazita zvekuti mared bareta vanenge vachireva iro doro risiri pamutemo rataigara tichiziva kare richinzi kachasu. Saka ndiwo zvezvimwe zvinodhaka zviri kushandiswa zvaizvozvi. Kozoitawo pane tsvakirudzo yatakaita gore rapera seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, takaona kuinewo zvimwe zvinodhaka zvakafanana nemamwe maruva ari kutorwa avanoti yellow flower rinoboiliswa wozonwa zvakare muto wacho, zvimwe chete zvaunoita kana vachiboilisa aya atinoti mapamba. Saka zvizhinji kwazvo zviri kutorwa zvezvinodhaka zvazvino, asi mutoriro ndoo wanyanya kutorwa pamazera iyaya andareva.
Vamupembe, chikonzero chikuru chiri kuitisa kuti vanhu vashandise zvinodhaka ndechipi?
Vazhinji vanotaura kuti ivo havana zvekuita, ende kuvazhinji yavo vanenge vachida kuti vabvise yavanoti stress kana kuti depression, kuburikidza kwekuti vamwe havasi kuenda kumabasa uye hakuna mikana yakazaruka zvazvino yekuti pazera irori randareva inge iine zvekuita. Vazhinji wacho vanenge vakabudirira pazvidzidzo zvavo kuzvikoro, asi kuti vazonge vachienda kumabasa kana kuita zvimwe zvinhu pari kukundikana nekuti mikana haiko. Ndo imwe zvinoratidza izvi kutaurwa kunzi ndicho chiri kukonzera kuti vange vachitora zvinodhaka. Asi neimwe nzira tiri kuona kuti kutowanikwa kwezvinodhaka chaiko munyika ndokuri kukonzera kuti zvinge zvichishandiswa, nekuti dai zvakanga zvisipo tinoona sekuti kushandiswa kwazvo kungadai kuri kwakaderera. Asi nenyaya yekuti zvinodhaka zvacho zviri kutowanikwa zvichipinda munyika uye zvichiwanikwa kunogara nzvimbo dzinogara vanhu, ndo zvimwe zviri kukonzera kuti kutorwa kwezvinodhaka kunge kuchiwedzera. Asi pane vamwewo vari kuteedzera vamwe iye inonzi peer pressure kana kuti peer influence, zvichiita kuti kana shamwari yako ichiita se inotora zvinodhaka newe unonzwa sekufuririka kuti unge uchiita saizvozvo. Saka vazhinji vari kupinda pakutora zvinodhaka kuburikidza neshamwari idzo dzinovakurudzira kana kuti dzavanoona sezvinonzi ndizvo zvinoita kuti tinge tichiwirirana. Saka ngatiitei zvinhu zvimwe chetezvo. Saka ndipo panopedzisira paita kuti vanhu vange vachipinda pakutora zvinodhaka.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, vaKnowledge Mupembe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mukupera kwesvondo, dare raMajestreet rakapa mutongo wekuti kambani yekuChina yeLebanon Investments ibude mudunhu remutoko uko yanga yave kutanga urongwa hwekuchera matombo. Dare rakapa mutongo uyu mushure mekunge magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights abudirira mukupikisa danho iri kumatare, achiti kambani iyi yakanga isina kutevera mutemo wekuchengetedzwa kwezvakati komberedza mukuwana kwayo magwaro ekushanda munzvimbo iyi. Kambani iyi inonzi yakanga yatotanga kushanda munzvimbo iyi inobata mabhuku mana anoti Moyoshi, Chibanda, Gumbeze, Nekadore, izvo zvinonzi zvakapikiswa nevagari vachitungamirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu aya. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekambani iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezvivakwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwe maonero avo pamutongo wedare uyu.
Mutongo wakanaka zvavo kuti kambani iyi imiswe zvairi kuita, asi tinenge takutarisa kuti mutemo wedu wacho ndiwo uri wiki, nekuti kambani yatotyora mutemo kuti inotanga kuita prospecting isina kuita environmental impact assessment. So mukatarisa mutongo wacho uri kuita sekuti uri kunyengerera kambani iyi kuti ngaiteedzere mutemo. Saka ichangotsvaga mari yekungobhadhara kuti paitwe environmental impact assessment yacho. Kana yaitwa, mubvunzo ndewekuti what's next, zvoreva kuti vanhu vaakubviswa munharaunda mavo.
Saka panofanira kuitwa sei apa vamaguhu? Zvi zvinofanira kuitwa panyaya yemutemo wamataurwa, nekuti tinoona kuti mutemo iwoyo uchangoshanda panotarisirwa kuti unge uchishanda, kambani yongodzoka zvakare, vagari vorasikirwa nenzvimbo dzavo.
Paifanira kunzi kambani iyi ibva yatonzi haichadiwi munyika muno, nekuti yatoratidza kuti haisi kambani inotedzera mutemo. Kambani yakangofanana nemunhu, it's a corporate citizen. Ini ndikaenda kuChina ndosvika ikoko ndisina visa rekuenda kuChina, ndobva ndamhangarirwa kunzi munhu uyu ndewekuZimbabwe asi akauya kuno asina visa. Dare rekuChina rinditi inini, iwewe hatisi kutendera kugara muno, tiri kupa 48 hours kuti uapply for visa. Handizvo zvinoitwa ba. Ndinonzi takuona uine mhosva, taakukudzorera kunyika yako yeZimbabwe, end hatidi kukuona futi muno nekuti uri munhu anotyora mutemo. Saka sei kambani iri kunyengererwa kuti iteedzere mutemo? Iye iri kutoratidza kuti inhubu, inyanya, hairemekedzi mutemo. Ende zvekare kana yatoratidza kuti yatanga neukoronyera, ndezvipi zvakanaka zvamunotarisira kuti zvichabuda kubva kumatsotsi akadaro, vanhu vanopwanya mutemo nedemo? Saka handizivi kuti sei majaji edu kana kuti mutemo wedu uchinyengerera matsotsi kuti vanofanira kuti vaonekwe sekunge vari kutedzera mutemo.
Vagari matunhu akawanda tiri kuona vari kusangana nedambudziko irori rekuti makambani anouya osvikotanga mabhizimusi ekucherwa zvicherwa kana kumanga mabasa aanoita anokanganisa ugaro hwevanhu vanga vari munharaunda idzodzo. Zvii zvingadzidzwa nevagari panyaya iyo iye kwamutoko iyi?
Inhau yatinofanira kuti tigadzirise mitemo yedu, poitwa hurukuro pakati pehurumende nemacitizens, matraditional leaders, kugadzirisa gakava riripo pakati pevanhu vari kuda zvicherwa zvedu nekodzero dzevagari vana vemuZimbabwe hukugara mumatunhu mavo, matunhu avakarwira kuti vapiwe rusununguko rwekuti yanyika yedu ivhunderedu. Nyaya inoda kuti igadziriswe.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumwe wechidiki anga ari muchirongwa cheSummer Internship cheCare at the Core of Humanity kana kuti CATCH kuO'Neill Institute anoti vakadzidza zvakawanda muchirongwa ichi. Chirongwa ichi chinoitwa nechikoro cheGeorgetown University muno muWashington DC gore rega rega, nechinangwa chekubatsira vadzidzi vezvemutemo vanobva kunyika dzakasiyana siyana kunzwisisa mashandiro anoita mutemo mukudzivirira kumbunyikidzwa kwekodzero dzevechidiki uye munyaya dzezveutano. Takunzwana She Chinyemba ndiye ega wekuZimbabwe akasarudzwa kupinda muchirongwa ichi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naEvans Zininga weStudio 7.
Ndiri mwana wechikoro anodzidza paZimbabwe Vocational Kuti University. Ndiri in my fourth year, uyezve ndiri mwana wechikoro akuita nezvemutemo. Ndakauya kuno kuAmerica, Washington DC, kuGeorgetown University Law Center, ndichishandira kuno ku Institute of National and Global Health Law. Ndakauya kuno kunoshanda nekuwana ruzivo nezvemutemo wehutano hwevanhu zvepasi rose nemunyika dzatinogara kunyanya muZimbabwe.
Mitemo yakatarisana nenyaya dzezveutano zviri kusangana papi zvemutemo nezveutano izvi?
Zvemutemo nezveutano kuti titarise kuti mitemo iri kuiswa nehurumende iri kuenderana here nekuti vanhu vawane hutano hwakanaka. Saka basa rangu nderekuti nditarise ndichinyatsoongorora nemo kuti tione kuti mitemo yakaiswa munyika pasi rose iri kubetsera here vanhu panyaya dzehutano hwavo. Saka ndiwo basa randakauya ndichiita kuno kuAmerica.
Ngatitariseiwo kuti imi sechizvarwa chekuZimbabwe kuti mupinde muchirongwa chakadai kuno kuAmerica zvakava nyore zvakadii? Tinonzwa kuti havasi vazhinji vanokwana muzvirongwa izvi.
Mukuuya kwangu kunoko zvasiri nyore. Ndakaapplya vakawanda pasi penyika vanhu vose. Ndakavawo ini pavanhu vanomwe vakasarudzwa pasi rose kuti ndikwanise kuva ndiri ndichiita nezveurongwa uyu wandakafambira kuno kuAmerica. Zvasina kuchipa asi mapepa angu akandikwanisa kuti ndive ndiri kuno kuAmerica.
Zvamaa kusvika pakupedzisa chirongwa chenyu kudai, zvamunoti ndikadzokera kumusha ndichaenda ndonoturawo zviviri zvitatu ndezvipi?
Pandikudzokera kumusha ndikuda kunyatsoongorora nezvemutemo wehutano kuti ubatsire vagari vemuZimbabwe. Izvi zvinobatsira kuti vanhu vave neutano hwakanaka. Saka ndo zvandoda kudzokera ndichigadzirisa kuZimbabwe kuti vanhu vave neutano hwakanaka, nezvese zvandakadzidza kunoku tichizvigadzirisawo kuti utano hwevanhu neveruzhinji hwemuZimbabwe huve hwakashongeka.
Chitipaiwo mashoko maviri ekusiyirawo munin'ina wenyu kumusha uku kana hanzvadzi yenyu anokurawo achiti ndikakura ndoda kuzoita samukomataku.
Ndinoti kune vechidiki ngatishandei nesimba. Zvinhu zvese zvine nguva yazvo. Saka wakaramba wakatsungirira mune zvese zvaunoita uchinyatsoita nemazvo, basa rako hariendi risina kuongororwa kana kutariswa. Ndo zvinoita kuti ubudirire muupenyu.
Uyo ange ari Takudzwana Shechinyemba ari kuparunhare kuGeorgetown muno muWashington DC naEvans Zininga weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, vaSevia Kasukuwere vakumbira sangano reSADC kuti rivabetsere pamusoro penyaya yavo yekurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi uno. VaKasukuwere vanyorera kunasa chigaro weSADC vari mutungamiri weDR Congo. VaFelix Antoine Tshisekedi Chilombo vachigunun'una pamusoro pemabatirwo avari kuitwa uye kurambidzwa kukwikwidza. MuNewsday makare, vatsigiri vashanu veTriple C vanopemerwa mhosva yokubvarura maposta esarudzo ava Munangagwa vakamiswa mberi kwedare muKaroi neZuro vachipomerwa mhosva yokutyora mutemo wezvesarudzo. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti mapurisa maviri anoferefeta nyaya dzokupondwa kwevanhu vakakuvara vakaendeswa kuchipatara mushure mekupfuurana nepfuti nembavha mbiri dzakange dzakapakata zvombo kuCowdery Park kuBulawayo nemusi wemuvhuro. Yav nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makandiko vashamari studio 7 apo kuno kumaruzevha tatambudzwa wena nokuendeswa kumisangano nekuendeswa kumachizorwa chimayuthi achinzi aende kumusangano dai maobserva akasira kuuya tichionawo kuno aonawo zvekuitika kuti vanhu vanotorwa vachienda kumisangano nanazaka kunanashure kwose dai maobserva akasira kuuya atinunurawo tikumanikidzwa kuenda kumusangano.
Yava modhiyo wezano iyo ndezviya zvokungotiwo vachingowanawo kungonyepirawo kuti chero isuro zvaitika kwatiri. Vamwe vamodhiyo vacho vavasinawo kumiramirawo vachinawo kutaura kuti vamunanga bababa ngavapinde pfepfe yavo iyai, saka zvinoende munhu wani here? Usada kuvhara vanhu, chokwadi chaicho vanhu vanochiziva zvacho. Timurambe vajobheka
Studio 7, pastudio 7 apo mazwira sei vachamarare nevateereri. Inii ndinoda kuyambira Munangagwa kuti kana akuru akanga achindozorora, nokuti haangashandisi mari yenyika kindo kundoita vana chinhadzirwe kuRussia neUkraine. Iwewo futi kwako hakuno kumira zvakanaka, saka unenge uri munhu wakaita sei? Zvakangofanana nevakomana nevasikana vari kutumwa kunzi varove vanhu nokuuraya vanhu. Makafanana namagiredhi, kana giredhi rikagiredhi womugwagwa, kana pakaiswe tara kana kuti mugwagwa wakanaka, harichadiwe futi imomo. Saka itai zvamunoita izvozvi, Munangagwa mumupinze kuti for 5 years mechisafa mechitirwadzisa.
Ndini ndinonzi Toni, ndiri paPretoria po. Ndinoshamisika ini zvikuru kuti kuchiri nemunhu here pari zvino achiri kuvhotera ZANU PF, achiri kuda ZANU PF. Ndinoshaya kuziva kuti munhu iyeye zvechokwadi chokwadi anenge achimbodei, achimboda kuwana chii, kunyanyanyanya pazera revanhu vese vakazvarwa kubva muna 1980 zvichiuya. Munhu iyeye handizivi kuti chaari kunyanyowawarira chii, nekuti ZANU PF yakauraya ramangwana redu isu vechidiki. Ndinoti ngaapinde hake mukomana.
Masora sei vashamarari kwamurumese, tinotenda nenyidzi dzamunotipa nguva dzose dzinonakidza. Apa maonero andiri kuitawo inini hama dzangu, ndiri kuona kuti vamunangagwa havasi kuda kuti maelection aitwe. Zvinhu zvese zvavari kuita vari kuedza kuti vanhu varovane, vochirovesa vanhu, vochidini, endi vese vezano PF havasungwi zvavanenge vaita. Endi izvezvi zvova kuti hanzi malaptop abiwa zvakazoti. Zvese izvozvo vari kukireta kuti maelection asaitwa, nokuti vatoona kuti havana chance yekuti vangapinda vamunangagwa. Saka zvanga zvakadini kuti vamunangagwa mudeedze chamisa mugara pasi mumupanyika kuti inini ndazvitadza, then vanoita basa voita basa. Ndo pfungwa dzangu mukutaura neni Mr. Joe Moyana pana paBotswana.
Chimbavha chogaichi hapana chimwe chinhu kuhlihlidzira vanhu kuisa zvimutemo zvisingaperi. Tamenda tadii zvahodii vumbavha vumbavha. Masankisheni anongopiwa kana munhu achingotonga nedemo. Munhu anongoda kutonga nedemo anongopiwa, nokuti izvozvi ukatarira kuti munoda kurambidza maMP awo ekubhulawayo kuti akwikwidze, hachisi chitsotsi here ichocho? Saka kana mopiwa masankisheni motokwa yavatipa. Iwe Munangagwa, zvokuvhundudzira vanhu izvo uchangoneta chete. Hapana, hatimbofi takahla ende hatimbofi takadzora svimbo, nokuti kwai gudo rabata kumeso. Tongomuvhotera chamisa chete. Uchainda kugraveyadhi yatsvangirai kunoti vyautore chinyavada chako chawakandisiyira ichi, vyauchitore. Hausati wati chuzi, uchati chuzi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevanhu vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nezuro vakapomerwazve dzimwe mhosva dzine chekuita nezvakatora nzvimbo musi waJanuary 6 apo vatsigiri vavo vakakonzera bongozozo vachinyunyuta kuti vaTrump vakanga vakundwa musarudzo. VaTrump vakapomerwa mhosva ina munyaya iyi. Tabata nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye kuti tinzwe zvizhinji.
Iri kudedza vaTrump ku kumatarezi mosha because nyaya yao ya gari before ya ingazi grand jury wanaungurora nyaya wins wa kumatarezi mosha wachuona uti itiaka simba yereka uti kwetu sika grand jury ndo ya gazo pa decision ayo pambiri pa judge kuti iwa Trump gawa samoneo kauti iwa indictwe panyaya ye kuda kukonzeresa kwa unganzi kubwa kwema elections apo kwa wakajikiwa na wa Biden. Saka hiko zvino tukuona wa Trump wachinzi wave ni atingati indictment yechi 2 inova yakasimba kupfuura iyo ya wari kupomera hiko zvino yokuva wakatora makwaro ehurumende iyi ndo yakanyanya kusimbaisa kupfuura mamwese. Saka vari kunzi vachapinda mumataredzi mosva vachipindura nyaya iyoyi.
Nyaya yika takaitarisa vaMasiye inokosha zvakadini munhoroondo yevatare muAmerica?
Ndo yatingati inyaya yekutanga kupomerwa atingati mutungamiri wenyika muAmerica yokunzi vaida kuba maelections. Inyaya dzatowanzoda kuona dzichioneka kana kuAfrica uku nedzimo nyika, but inyaya yekutanga pomera ivo uchinziva mutungamiri wenyika achiva weAmerica and the indictment yacho katichatikasa mandisi racho rine yatingati mhosva dzimwe dziru dzavakupomerwa mukati madzo imomomo dzekuti imwe yacho yandingada kutaura yekuti vaya vari kupomerwa nyaya yekunzi vaida kudeprive macitizens eAmerica right yavo yokuvota. Inova iri mhosva kune vamwe vanonzi maanalysts vari kutaura kuti imhosva yaipomerwa vanhu kudhara but actually like mastates avo vanhu vainzi vaistaffa maballot papers maelection boxes. Saka iyi imhosva yavari kupomerwa zvekare pamusoro peiyo indictment kauti imwe yemaindictments ipavo. Saka zvinhu zvakasimbarara tingati pahistory yeAmerica pakuti inyaya iri kuenda yatingati pamongo pe the right to vote kauti the right ye participation ye an ordinary American.
Choitika kubva panapa chiva Masiya?
Apa chakuchika ndechekuti vaTrump vachaenda kumataredzi mhosva and vakapomerwa nyaya yekando rakabata vachinzi vanei mhosva inyaya yekuti vanokwanisa kupikira kana kugara mujere kwemakura.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kuri kuramba kuchikwira munyika. Kambani yekuChina yeLebanon Investments inoudzwa kuti ibude mudunhu remutoko uko yange yave kutanga hurongwa hwekuchera matombo. Muchuchisi anokosha vaJack Smith vanopomera vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mhosva yekuda kupidigura zvakabuda musarudzo dzegore ra2020. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.